Taenda kuport kumasingo High Court and akapiwa bail before Justice Makosi. Came back to Gweru, tikabhadhara bail rachona. After bhadhara bail, ndikaenda kuwawa. Tasvika kuwawa, ndokuona kune takamirwa nemapurisa ane two trucks. So achingobuda muwawa prison, achibva asungwa futi. Vakati tiri kumusungira mhosva yesubverting constitutional government. Iyo redefined in section 22 of the criminal code. Achinzi iye papiriodi iri between 16 December to 2 January and the house number 30 Smart Athlon is there. The Pama offices, the MDC, Midlands Provincial Offices, the MDC Alliance. Aka taura na Lenimo Magorimbo, we are no national chairperson of Zimbabwe Youth Alliance pressure group, inoa pressure group. Wakaranga na ku mobilize a national demonstration or national blockade.
Zviri kunzi zvakafamba sei chaizvo?
Vari kuti communication iyo aitwa through cell number ya vachibaya ne cell number ya Magorimbo. And wari kuti futi kwakaitaurira ma entire MDC supporter through publication yakaiswa mu Daily News remusi wa 2 January 2019 ine article yakabuda yakanyorwa kunzi we are going to send Mnangagwa packing. Saka ndo vari kunzi nekuda kwekuita mhosva idzodzo tamusunga. Saka asvika kuGweru Central abva aditele.
Saka pari zvino vari kuGweru Central?
Yeah, he has been detained in Gweru Central.
Mapurisa auya kuzovasunga aya anga ine pfuti here?
Yeah, they were armed. They were law and order. They all know they are about 12 police officers. Well, so I were armed. Six police officers of them were armed.
Saka muri kubvumidzwa kuvaona here pari zvino?
Tabvai ikoko. Tikauya pacentral tikaita caution iyoyi yandiri kuverengerai. Ndandinaye. Tika chivhomi chaku mubarisi.